ama namba ya aripasi chaizo sa soku ziwa kwa tino itaisu kuti mazimbabu ya kapambira pasi rose tikatarita mnika ya Amerika chaimo mune ma state kana kuti natu zizikamo zimbabu ma province 50 mu state moga moga muna mazana na mazana ma Zimbabwe saka ameno kuti hurumende yakaverenga sei vanhu kuti zvosvika ipapo asi mavonero angu namazivire angu ndokuti muna vanhu vakawanda chaizvo kudarika vadzine hurumende ndo vari kunze nokuti hatizivi kuti kana vari savana vangu vanyange vakazvarirwa muno muamerica anongova mazimbabwe nokuti ndakadzokera kumba navo ndikandivatoresa mabest certificate womuzimbabwe vakaverengwa sei vana ivavo saka nzira yakashandiswa nehurumende kubvira pakutanga kuverenga vanhu vari kunze inenge nzira isingabudisi chokwadi saka pakaverengwa kuzimbabwe havana kunge vakashandisa maembassy ezimbabwe ari kunze ari muno muamerica kuti vange varivo vanotiverenga navana vedu vachapagire kuti yanguva yekuverenga mazimbabwe tiri vangani saka hazvigoni kuti nhamba yamazimbabweni inzi iri zasi kwemiriyoni South Africa Britain kwakaendwa kwaendwazve kubva nguva yehondo isati yatanga kuAustralia ndizvozvovo kuamerica munoku kana kuri kusouth africa kunaana Botswana saka hameno kuti pane chiri kuvigwa here nehurumende kana kuti yakaverifya manhamba acho sei havanonge vakatiudza kuti nzira yavo iyoyo yavakashandisa kuverenga vane chivimbo chakadini kuti inobudisa chokwadi
ko iyo manhamba aya pane zvaanokanganisa here pane zvaanobatsira here
anobatsira zvakawanda chaizvo zvirongwa zvehurumende ipi neipi zvayo pasi rose zvinenge zvichienderana nokuti munyika muna vanhu vakadini munyika imomo vanhu vakawanda sei munyika imomo rubetsero runopiwa nyika nemaorganization akaita sana United Nations nenyika dzakaita sedzana America zvinenge zvichienderana nokuti vanhu vari munyika imomo vanhu vangani vanhu vari kunze vanhu vangani zvekare zvinobetsera hurumende kuti ibude nezvirongwa zvavari kunze vachinatsoziva kuti vari kunze vacho vakawanda sei nenhamba kwayo chaiyo chaiyo
kana tikati hedu hurumende yanyepa ikabudisa manhamba mashoma chii chavanowana pazviri
vanogona kana vazviita novune vanogona ivo kuwana kuti mari dzimwe dziya idzi dzinenge dzichifanira kuti pamwe dzidzise unoku kuvhota tiri uno kana kuti vachivhurire kuvhota tiri uno voti kuna vanhu vakawanda uko varikoko hatingatambisi mari vovhoterana varimo muzimbabwe imomo saka pane zvirongwa zvimwe zvavanogona kunge vachida kutsika kuti vaite sekuti vanhu vashoma kana vanhu vari vashoma havaitirwo zvakawanda nokuti vanenge vachidzi vashoma saka ndopatiri kuona ipapa apa kuti pane rumwe ruoko rwakavigwa apa no pahurumende kuti kwanzi ivo pachavo vanofanira kunge kuziva chaiko hurumende kuti no vanhu vari vomuzimbabwe havangamboiti vashoma ivava sokuziva kwandinozviita ini vanhu vanenge vanotoziva zvavanoitira zvavakaviga vanhu vaigara vachikombrena kuti toda kubvumidzwa kuvhota kunze uku saka ike zvino vanenge voti vanhu vacho vashoma shoma kunyika yakati uku kuna vanhu vanosvika 8000 chete kuamerica zvinotikostira mari yakati kuti vakwanise kuvhota vari ikoko zvinoita dzimwe nyika ndo mavonero andinoita kuti taakuenda kunovhota gore rinouya saka pamwe ndo zvavavigira manhamba iwayaya kuti kuite sokuti hakuna vanhu vakawanda vane musoro vese ivavavo asi kana pava kuzinda pakuverenga mari dzavanoti madiaspora remittance dzayaya handiti vanositi mari iyaya yasvika mabhiriyoni ichibva kuvanhu ivavo chete vasingasviki miriyoni ndo patinoona kuti maitiro ava apa vanzvenga chokwadi.